FC Platinum, Nasty, Yapabasa Muraini Zimusa, Henry, Pete, Dijong, Oyo, Aileko Islanders, Mwaka Wapera. Lizwe Swese, Oyo, Aileka Kwanu Bata Basa Iri, Mushure Mepsia Basa Kwanu Minbapteza, Azoke Rapabasa Rake Kare, Rekuwe Mteve Zeri Wemurairizi, FC Platinum, Etipa Zekare Basa, Kuna Tembo Chuma, Semurairizi, Webabati, Vepagete. Pamusoro pevarairidzi vachava, Platinum yacho yaraura zvekare Nomo Chinyerere kubva kuHange naRalph Kaundera kubva kuTriangle vakanangana nekusimbisa chikwata chavo chemakundano maviri eCup Champions League neEcaso Laga Premier Soccer League. Asi Chicken Inn neFC Platinum hadzidzi dzega mukutenga vatambi vanozivikanwa sezvo Triangle yapinda mumba meyadha Dr. Ralph Matema pamusoro paJames Mukombwe uyo vatenga kuFC Platinum. Mashuga Juga Boys awedzera zvekare Shepherd Gadzikwa uyo varaura kuHange iyo iri kuenda kuDivision 1. Mushure nekupedza vari pachinhano chechitatu uyezve nekurasikirwa naJongodzo uyo akaenda kuZambia, Cape United yatenga Leroy Mavhunga uyo aigotambira Maurias kubva kuyadha naTatenda Tumba uyo yatora kuHarare City. Cape United inonzi zvekare yatenga Kwadi Amin kubva kuNgezi Platinum Stars. Mashoko ari kufamba anoti Makekefe ari kuita zvekare hurukuro nemuchowani Stars kuti vatenge Ivan Katema uyo akadzokera kuchikwata ichi mushure mekumbotambidzwa Dynamos kwechinguvana mwaka wapera. Asi mumusha meDynamos macho hamuna chiri kubudamo munyaya dzokutenga vatambi vane mukurumbira, kunyange hazvo yakapedza mwaka wese ichitatarika muna 2019. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.